Atisati taziwa kuti chii chichabuda pa Al Jazeera asi yes zvinhu zvinofanira kuti zvishungurudze vanhu.
Zviri kunzi zviri kubuda izvi hazvisi kukushamisai vamago?
Asi hazvifaniri kutishamisa nekuti zvinhu zvatagara tichiona zviri kuitika. Gore rakapera tine ripoti ratakabuditsa raitaura about kubuda kwegoridhe kubva kumazoe nekupenhalonga. Zvinoda kubuda mudhokumendari imomo zvinongotsinhira zvatiri kutaura kuti nyika yedu yaurawa nekuda kwemakoronyera. Kushaiwa kwemitemo, rule of law panyaya dzemaminerals. Saka inofanira kunge iri call kwatiri tese kuti tinofanira kuti tiwedzere zvatiri kuita kurwisana neuori nemhosva dziri kuparwa mukubuditsa kwemaminerals zvisiri pamutemo.
Asi paongororo dzamunomboita mungati Zimbabwe iri kurasikirwa negoridhe rakawanda zvakadii?
Ukanzwa vachiti tiri kuwana ngatiti 34 tons dzegold pagore. 34 tons idzodzo dzinenge dziri maybe a third yegold rakaproduswa munyika. Two thirds rinenge rakasmagliwa. Chatinoziva ndechekuti gold rakawanda riri kuproduswa muZimbabwe rinosmagliwa. Shoma ndo rinoenda kufidelity. Saka kana tichiti ngatimboti tiri kurasikirwa ne 50 tons tinenge tichiti tiri kurasikirwa ne about 3 billion pagore.